Vachitaura nestudio 7, rimwe remagweta eZimbabwe Lawyers for Human Rights, vari kumirira vasungwa ava, vaGift Mtisi, vati chikumbiro chavo chekuti vashanu vevasungwa ava vabudiswe muusungwa charaswa.
Mutongi wedu anzi Vitorini, vatipa mukana wekuti tiite chikumbiro chedu chekuti vasungwa vasaiswa paremand. Asi tapedza kuchikumbiro chedu, mutongi abva ati vanhungavaiswe parimand, chikumbiro chedu charaswa.
Vamutisi vatiwo mushure mekuraswa kwechikumbiro ichi vazokumbirawo dare zvakare kuti vasungwa ava vatongwe vachibva kumba. Vamutisi vati chikumbiro chavo ichi chichanzwika kumatare nemuvhuro.
Tapedza kuchikumbiro chedu, mutongi abva ati vanhungavaiswe parimand, chikumbiro chedu charaswa. Vaiswa parimand taapplyira bail. Bail redu, application yedu yebail yanzi iyo state yakumbira kuti itwe nemuswe mandi. Saka tada kuzvipokana nazvo. Si mutongi angoti nekuda kwenguva ngaiyonzwika nemandi. Saka neimwe yacho yangaine vamwe 16 vari vega yabva yaiswa futi mandi iyoyo.
Vamutisi vati vasungwa ava vari kumiririra vanhu vakasungwa vari pamuzinda weMDC inotungamirirwa navaNelson Chamisa paMorgan Tsvangirai House. Vativo mumwe wevasungwa ava uyo ari kumirirwa negweta rake akasungwa ari kumatare edzimhosva uko kwakanga kusina vanhu vairatidzira. Vasungwa ava vakawanikwa vaine mhosva yavari kupomerwa vanogona kukandwa mujeri kwemakore 10. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Modadigwa.